manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 7 2017. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakasunguka kuenda kumasenge edanga achiedzwa kare vakasununguka kuti kana vachingofamba vakangosangana nepanenge pachinyoreswa vanhu mungadai muri mudunhu mavo mungadai muri mudunhu mavo ngavangomira vanyorese chero pavawana mukana wekunyoresa ngavangonyoresa.
Zeki inoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota chero kwavanenge vari.
ZCDC magadzi ariko ari kuita mabasa eumoni. Takataura nematraditional leaders variko vakabuditsa mashoko ekuti magadzi eZimbabwe Consolidated Diamond Company ari kubva kune mamwe maprovinsi.
Nzvimbo yemarange inonzi ichiri yakaberekera ingwe vanhu vachikorerwa kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota chero kwavanenge vari. ZEC iri kutanga kunyoresa vanhu zvakasimba kutanga nemusi wechipiri svondo rinouya. Ngatinzwe hurukuro yataita navo nezvekunyoresa.
Vakasununguka kuenda kumasenge edanga achiedzwa kare vakasununguka kuti kana vachingofamba vakangosangana nepanenge pachinyoreswa vanhu mungadai muri mudunhu mavo mungadai muri mudunhu mavo ngavangomira vanyorese chero pavawana mukana wekunyoresa ngavangonyoresa.
Saka hakuna zvekuti ndiri kumirira kuwadhi kwangu kwachiundura ndonyoresa ikoko chero kwasvika vanhu vezeki ndokwanisa kunyoresa.
Chero kana kudai ukange waenda kunhamo ukasvika kunzi kwaitika nhamo mapedza zvamanga muchiita ukaona kune vari vanhu vari kunyoresa unogona kungonyoresa ikoko. Asi isu tiri kufamba zvakare kuenda kuvanhu nekuti kune vamwe vaya vasingakwanisi kufamba vanoti kuda hatina mari mabazi vanoti kuda hatine mabasa atiri kuita tiri panzvimbo idzodzo ivavo ndio vatiri kuti mirai henyu tiri kuuya ikoko. Asi kune avo vanenge vangosangana nevanhu vedu vachinyoresa chero ndepapi chero idunhu ripi ngavasununguke kunyoresa.
Saka tichitarisawo nyaya yedzidziso iyi vamwe vanga vachiti havasi kunyatsonzwa nezveshoko irori kunyanya kumaruzevha uku zvii zvamuri kuita zvinenge zvasiyana nezvamava muchiita nguva ese kuti sezvo mishina yapo kudai mukwanise kunge muchiendesa shoko kumunhu wese.
Iye zvino taakutumira vanhu vari kuenda muruwa rega rega vanenge vachitofamba pamisuo kuda vachataura nemasabhu kuti ndiunganidzirei vanhu venyu kuda vachasvika pane vanhu vanenge vari pachita chiruwadzano kana papi vachingotaura nemunhu chero wavawana. Hatichaita zvekutaura tiri kuno kuHarare zvataichiita zvekutaura pamaredhiyo nepamatelevhizheni nemumanyuspepa. Iye zvino taakutumira vanhu vanonotaura nevanhu mumaruwa iwayo.
Totarisawo nyaya yekuti vamwe kana kuti vanyoresa kaviri mukanyatsojekesa here ndopamupasi kunyatsonzwiswa nevanhu kuti munozoita sei kana dura renyu ragadziriswa zvinhu zvese zvapo mishina yapo vamwe vanogona kuda kuita musarinya woda kunyoresa kaviri munozozvibata sei.
Kana mazita evanhu vese auya kubva kumatunhu kwese patiri kuendesa vanhu ivava vari kunonyoresa kuchauya mazita avo kuchauya mifananidzo yavo kuchauya mafingerprints avo. Ndo patinozozvisa mune rimwe dura rechipiri. Dura rechipiri ranengati ndo rinotiudza kuti aya mafingerprints aya anyoreswa makairi kana katatu mazita acho anyoreswa ndeaya achiita ripoti iyoyo yeprocesi yatingati yeduplication. Izvi zvinoitwa kana tichinge tangounganidza tofanga kutanga taunganidza mazita ese evanhu takumanza mafingerprints ese atatora nemifananidzo ese yatatora kuti iprocesi iyoyo itange.
Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZEC amairita makarau vari parunare muHarare. Zvichakadaro vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF Dr. Ignatius Chombo vakurudzirawo vatsigiri vebato ravo kuti vaende kunonyoresa kuvhota.
munhu wese akutanga kunyoresa patsva kota registration yakudhara yakaskrepa nezvege yeti yauda kuti munhu wese atakunyoresa patsva kuti vamwe vaya vakange vakafa vaya vavatoziva kuti havachanyoresa va18 oye zvino vaakukwalifaya vaakunyoresa saka isu sebato tirikuita tirikusiridzira vanhu vedu kuti vaende kumavarious polling stations avo vanonyoresa sesivhota savhota kuita kuti vaexercise kodzero yavo ine democratic state of Zimbabwe yekuti vavhote kusarudza mutungamiri avanoda saMP satitela sapresident gore rinouya kana sarudzo yakuita tisiwo separty tiri busy kufamba kumaprovinces tichishambadza shoko iroro ende ndiri kufara zvikuru kuti respondi iriitwa nevanhu yedu yakanaka saka tichafamba zvakanaka.
Vechidiki vanenge vanomboitawo dambudziko rekuti havadi kuenda kunonyoresa kuvhota muri kuudzawo kuti kudii vechidiki vanotsigira bato rezanupf.
Vechidiki ndo vakatoita marali 8 kwasara 2 emaharare nekuruwayo vachitsigira zvikuru kuti ngavaende kunonyoresa kuvhota kuitira kuti sezvo variyo vazhinji papopuration yedu vakwanise kuita kunovhota ende vazhinji kavaunoziva kuti muno education yedu iri pamusoro vazhinji vacho vanoziva kuti ikodzero yavo kuexercise ya democratic right to vote.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanup f Dr Ignatius Chombo vari parunare muHarare. Zvichakadaro bato remdct rinoti richaisa vanhu vachabatsira nekuisa macommissioner of oats munzvimbo dzichange dzichinyoresa vanhu kuvhota kuitira kurerutsira vanhu vachenge vachida kunyoresa kuvhota ava. Mutauriri webato iri vaobed gutu vanoti bato ravo rizere nemagweta anokwanisa kubatsira vanenge vachida kuwana magwaro aya. Ngatinzwe hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7.
Isu sebato ravanhu takagadzirira nyaya iyoyo yamacommissioners of oats. Takaona kuti tina magweta edu vakawanda vari mumastructures emisangano nzvimbo dzose dzakasiyana-siyana dzeZimbabwe vatori izvozvi on the alert kuti vagare vari pastandby kana panodiwa kuti pave nemacommissioners of oats vavepo. Sokudziva kwakozve jonga mamembers of parliament edu vanenge vane masimba ivo okuita macommissioners of oats varizve pastandby kunge vari panzvimbo idzodzo dzinonge dzichinyoresa vanhu kuti vave vanozokwanisa kuvhota. Saka tine yatinga kuti muchirungu macontingency measures atakaisa atakagadzirira kuti pasaita dambudziko rokunzi kwashayikwa commissioner of oats saka vanhu havachakwanisa kuti vazonyoresa izvo haatakagadzirira.
Pazoita dambudziko here vagutu rekunge zeki kuti hamuna kunge makliwa kana kupuwa mvumo yekuita izvozvo panzvimbo dzino dzichinyoresera vanhu?
Apo hapana dambudziko. Ndoda kutopa mufananidzo wezvandakaita ini mbune. Pakatanga nyaya yokurejesta iyi ndinorangarira masvondo maviri matatu apfuura ndakatoendawo kumbare ndikawana pane dambudziko rokuti commissioner of oats anga aripo wezechi wakanga anzi hambobuda kuda anotsvaga here chokudya. Zvino anga tononoka kudzoka vanhu vakati todii. Ndikati ini ndauya ndine chidhindo changu ndinotofamba nacho chokudhinda chacommissioner of oats. Ndobva ndatopuwawo chea pachigaro chokugara nedesk ndikatotanga chiita basa rokommissioner of oats. Hazvina kumbonetsa saka handioni kuti zvinganetsani kune mamatunhu. Vose vaya vari macommissioner of oats ngaangogara vakagadzirira kana vane zvitambi zvavo. Achitambi ngachitofambiwa nacho chiri muhomwe kunge chitupa kungoitira kuti paunenge uchidiwa kuti ucommissione madocuments unowanika wakagadzirira for president yako. Ndo zvinhu zviviri zvazvo zvinokosha zvekuti tive nazvo patinoenda kunorejista kuvhota.
Avo vanga vari mutauriri wemdct vaobert gutu vari parunare muHarare najonga kandemiri westudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. Munotibata pa909am 4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave.
Inini muri wezimbabwe ndiri kuti mutambi rwegwenyawo 2018 ndo chete nguva yatinayo kuti tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa ndechekuti munhu wese wese azvibvunze ndakaregister ende ndiri kunyanya kurudzira vechidiki kuti please ngati ndiye tino register. It's better kuno register kana wazovota wazo kuti uri kuvhotera wakananga baba.
Mangwana musakanganwe kuteerera hurukuro yedu nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai nezvenyaya yekunyoresa kuvhota. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro negurukota rezvemaindustry vaMike Bima nezvekumboshayikwa kwezvinhu nekudhura kwazvo muzvitoro.
Nyaya dzepanic buying ndodzakosa kuti vamwe vawane wade kuita profit here from the confusion. But the issue is how did the confusion come about? Confusion came about because of nyaya yekuabusa social media. When a message is sent, yongonzi zvinhu mangwana zvichadhura, vanzwa kuti mangwana zvinhu zvinenge zvisipo, voti regai ndinotsvaga ndiwane zvokuraramisa mhuri yangu. In so doing, maita panic buying. In that panic buying, vamwewo vaona demand yakura, and when the demand yakura, vamwe voti this is the time to increase the price kuti ndiite benefit from that. So the effect ndo yazoisa zvimwe izvi, which was really unnecessary and uncalled for.
Asi kavamwe mabhizimisi vanenge vangu vachimbochema-chema kuti RBZ iri kunonoka kuti ivape mari yekuti vakwanisewo kutenga zvinhu zvekunze, zvinenge zvichifamba sei apa?
Well, nyaya yeRBZ, nyaya yeForex, nyaya yekuti tatine machallenges eavailability of foreign exchange haizi nyowani. Hazvizi zvinhu zvauya nhasi, zvinhu zvakatanga by introducing. The moment you don't have a current of your own, munoita maproblems associated with what we see in Zimbabwe today. But because when we introduced the multi-current system, unfortunately we didn't have ma controls okuona kuti vanhu tinosevesa all the currencies. It ended up vanhu tafocusa on the US dollar, which then suffered a lot of pressure, and as a result tichizoshaya kuti tive nema forex requirement kuti neta. Hence the Reserve Bank had to come up with a policy yokuita prioritize mapiro avaita forex, and ma raw materials was one of those. But of course in a shortage area zvireve kuti mese muchaiwana at the time yamunoda neuwandu of the quantities that you want. So of course there were those challenges, but they were working flat out to avoid that, and the facility yavanga vava kuto introduce before these issues came up, facility yokubatsira kuti yokuincrease the availability of that forex in terms of the much needed funds iwawo for producers. So it's unfortunate that these messages dzakauya earlier. Yes, as I said, ma challenges anga ariko, but anga asipo to really send my waves atangata kuona. It's something cha achiritwa worked out, and also the private sector itself. A month ago, been coming to government to thank government for the policies that I own out. It's very pro business despite my unfavorable conditions. As you know, we still have sanctions from America, where we still have the data in place, which again limits support private sector in terms of lines of credit being available and being is reasonably priced. So despite all that, we still continue to find ways yokubatsira private sector yedu.
Gurukota rinoona nezvemaindustry vaMike Bima vari parunare muHarare. Nhasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kuri kuitwa kuminda yemangoda kwachiyadzwa kumanikaland.
ZCDC magadzi ariko ari kuita mabasa eumhondi. Takataura nematraditional leaders variko vakabuditsa mashoko ekuti magadzi eZimbabwe Consolidated Diamond Company ari kubva kune mamwe maprovince. Saka vasvika kwamarange vari kushanda sekunge mauto ekune imwe nyika ari kuita utsinyi kune vanhu vavasina ukama navo. Vanhu vasina vavanozivana navo havana dzinza kana ukama nevanhu vekwamarange. Saka utsinyi huri kuitwa nemagadzi eZCDC huri kushungurudza community yekwamarange. Totarisawo nyaya yedevelopment, hakuna chiriko chinoonesa kuti inzvimbo
yakabirwa more than $15 billion over the past 5 years. Migwagwa yeko haifambike. Zvitoro zviriko pazvanga zvingori kuma 1970s ndozvazvingori nasuno. Nezvikoro vana vari kungofamba nzendo refu kuti vaende kuchikoro. Saka Marange inoita senzvimbo iri muhutapwa, sekunge kune yatingati muchirungu an occupation force. It's not like it's our government iri kuchengetedza zviwanikwa. Inoita sekuti ihurumende yekune imwe nyika yakanotapa imwe nyika inguri pokumora upfumi hweko ichidzorera kunyika yayo. Otherwise, dai Marange yanga iri part of Zimbabwe, Chris Mushowe anga dai asina kugadzira tara inogumira pamba pake. Taidawo kuona tara inopinda kuri kucherwa madiamonds ikoko. Kwana Mukwada, kwana Chipindirwi, kwana Chiadzwa. Taida kuonawo migwagwa yekutiwo vanhu veku vanofamba zvakanaka. Asi vamushowe nekuti ivo ndivo vega munhu anokosha munzvimbo yeMarange. Road yavakasusundidzira kuti igadzirwe vakati ngaisvike pamba pavo ndopa yakagumira ipapo.
Saka hurumende iri kutiwo kudi vamagumu rikumbotaurawo here navo nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhuko?
Urongwa huripo iko zvino ndehwekuti tiende Human Rights Commission. Human Rights Commission ndo yatinotenda kuti ikazvinzwa inotirimuka. Otherwise vanhu kana muchiti hurumende tinenge tichitoneseka kuti tiri kurevei nekuti mapurisa ndiwo anofanira kunge ari kuchengetedza vanhu. Asi variwo part of the problem kwachiyadzwa ikoko. Mauto edu ndiwo anofanira kunge achiprotekta nyika. Asiwo vari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu kwachiyadzwa. Magadzi ezcdc vari kuita sekunge vatori pamusoro pemauto nemapurisa. Saka tinobva tashayiwa kuti kwatingaende kunoripota kuany ministry of in government, iministry ipi. Saka tiri kuti tiri kugadzirisa gwaro rekuendesa kuhuman rights commission kuti vaite ongororo yevanhu vakafira kwachiyadzwa nevanhu vari kunzi vakarohwa kuti ichokwadi here. Kana chiri chokwadi, vanhuwo vanofanira kuti vasungwe. Asi ongororo yatakaita last week, maartisanal miner ari kwachiyadzwa vanotoziva mazita emamwe masecurity guards vari kuita basa rekupfuura vachiuraya vanhu.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunare kwaMutare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Iko zvino yasvika nguva yatinokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopiwa nhasi naPraxidis Jeremiah weStudio 7.
Kwa hivyo tereri inenzetwa Pastor Evelyn Tembo, ndiri base call nuku New York. Tishitarisa situation, zvinoshukitika kumba. Ndingati ekonomi yedu, zvese zvokubata vanhu kumba. To a certain extent, zvokuta affecta even isu strukuna ku diaspora. Even though tisiri kugarako, tinofila ma effects acho nekuti vazhinji vedu, baba namai, vanina, hanzvadzi, vanasukuru, vanambuya, vese vari kumba. And pese pauno receive a message pa WhatsApp, pese pauno tambira phone, vanhu vari kungochema nenyaya yemari. And chimwe chinhu chiri kuitika ndechekuti even watumira mari yacho wamhanya mhanya wotsvaga mari, access yacho kumba inonetsa zvekare kuti vanhu vakwanise kuita access. Tinototenda Mwari kuti thank God mazuva ano number of places vavo dzawedzerwa vaakuita zvokuswipa. Otherwise itori challenge huru. Chokutangotanga kufunga kuti kuvaiva vanotengesa pamusika vasina mamishini acho ekuswipa. Saka vanotengerwa nani? Ende vanotenga vacho mari yacho vanoiwana kupi? Saka vanorarama sei? Vanozvifambisa sei? Ichallenge chaiyo inotonetsa. Ende ndichitarisa upenyu hwemadzimai, kana munhu zvaizvozvi uri mumba uri munhu wechidzimai, pada kutarisa kuti nhasi mumba macho muchadyiwei? Vanhu vanenge vakatarisa kune iwe mai kuti saka mumba muri kubikwei? Vana kana vane nzara vanouya kuna mai, saka tinodyei? Ndingati burden yekushayikwa kwemari, yekunetsa kwekuita even kuiwana mari yacho kuZimbabwe, I think kuri kunyanyobata mazimai. dzimai zvakanyanyisa anobvanya manya kunotsvaka kuti saka muriwo nhasi kuri kudyiwei ndimai pamwe mune dzimwe dziva baba une frustration vanongozoenda vozodzoka mheno pakati peusiku but kuti mupa madyiwei iwe mai ndiwonongo wakatarisana nevana saka ndingati challenge yemari iri kubva iri kutoo affecta tese because even if watumira mari yacho vanhu ava havana access yacho saka again zvinodzoka kwatiri isusu tiri kuno nemi muri kumba ndikati challenge yacho takangofanana
saka munokurudzirei kune avo varinge vachiuya kudiaspora mabasa acho haubva wangosvika uchivamanaja vanofanirwa kutarisirei kana vachiuya kuno diaspora
very fortunate vanopiwa ma workers visa kwavanoenda but I can tell you majority of isus mazimbabweans vamwe tiri mudiaspora unongoendawo uirise visit ubva watochonerako wakutoti ndingadzokere kunodii saka challenge ndeyekuti wauya uri pavisa ende visa racho rozoexpire apa una mapepa kusavaiva kunoita vakawanda izvi unenge wautongobatabatawo mudzimba anoku uk vazhinji vanoita home care kuchikuti unochengeta vanhu mudzimba and so forth because evisi ikoko kukazhinji havabvunzi zvakawanda munomo vakawanda vanoita mamaids unongonoshandira umwe munhu haakubvunze mapepa haakuite sei but upenyu hwakaoma because number one ndobasa rega raunokwanisa kuita chechipiri because hausisina visa kuenda kumba kwacho hauchakwanisa kudzokera mai vakafa baba vakafa hanzvadzi munhu ari very close kwauri akafa you can't go home and it's very depressing because unofirwa haukwanisa kuenda unochema hama yako and vazhinji vacho vari munomo haana kana mumwe munhu akangouyawo maybe ne akashanyira hama one but hama iyoyo cannot keep you forever pamwe iye atori nemachallenge dzake pamwe mungori two hakuna anybody else for that moral support zvese zviri kuitika muupenyu wako you are facing those things by yourself ini ndinototenda mwari kuti for instance I see the benefits of group ratakatanga isusu kuno kunew york remazimbabweans where we meet every sunday masikati it's a sort of encouraged zvezve munhu akafirwa tinongoendawo kumba kwake tinochema naye because I can tell you imagine wafirwa namai vako ungori mukarwuru kako uri wega that's the challenge of being in the diaspora the loneliness is a reality nyaya yekuti hauna machoice akawanda you are so limited until maybe erunozva kuti ndikatora mabhegi angu ndikaenda kumba whether ndimai vangu chaivo vashaya that's it hanchadzoka dhoo racho ratovhara saka unoona munhu vanhu vanongoshingirira in that tough and lonely life
tinotenda Praxidis Jeremiah achitaurapo naPastor Evelyn Tembo iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvakabuda kumusangano wemazuva maviri wakaitwa muguta reBulawayo weZimbabwe Alternative Mining Indaba kana kuti musangano une chekuita nezviwanikwa zvikuru pachitariswa zvicherwa muhurukuro yedu tabata vamutuso Dliwayo vanove mukuru weZimbabwe Environmental Law Association rinove rimwe remasangano aitungamira mukurongwa kwemusangano weZimbabwe Alternative Mining Indaba.
Zimbabwe Alternative Mining Indaba inzvimbo yekuti mastakeholders ane chekuita nekuterwa kwezviwanikwa anga achisangana achitaurirana kuti what are some of my problems kana kuti machallenges ari muthat sector and kuti tingashanda sei tese kuti tigadzirise machallenges iwawo. Tinoziva kuti kana mukuterwa kwezviwanikwa kune mastakeholders akawanda anosanganisa government, anosanganisa macommunities, anosanganisa business nemasociety organization. Saka ndozvatinenge tichitaura naizvo kuti zvinongonetsa kurwa zviwanikwa zvii and tinotarirwa kuti tinge tichiitei kuti zvinhu zvigadzirisike. Saka iplatform yekuti tishande tese semastakeholders kuti tigadzirise machallenges arimo tinokusiwa kuti the mining sector contributes to economic development.
Totarisawo munogara vanhu kana macommunity muri kucherwa zviwanikwa izvozvi tinoona vakawanda vachichema vachiti vanosiyiwa vasina cheuwiri dambudziko rakadai riri kubatwawo sei
ndizvo chaizvo vari kuchema chema and ndosaka takazocreata that platform nekuti vanga vasina platform yekuti vaite air maconzenzi avo nekuchema chema kwavanawo Saka isi ratiti paura pana ndeze kuti kii kirikita kutu zidaro and one of the biggest problems ya tinaona ni kema yedu ilipo the legal and policy framework. How do we reform the Mines and Minerals Act, 3 years the Mines and Minerals Amendment Bill? Kutika dirise kutikana wana wachusura kwa maina na kwenda hati na communities. Kana hata za kumaina, waiti rehabilitate maningo wa maina. And also making sure kutu maraite na communities alitamata kisiru wazua nikwa. Anengati remekepa. Atino tima environmental, economic, social and cultural rights. So atinono kutimutemo is very important. The politics is very important. Kutikinge tijaji sana tamu zikiwa alusangasana na communities.
Kwa yao wano chera zicherwa isu, wano zao. Vazhinji vanofunga kuti vanobatirirwa pavanenge vakuzotengesa zvicherwa zvavo sezvo vachinge vachichera vasina maresinesi nezvimwe zvakadaro. Pane zvamuri kuitawo here zvinobatsirawo vanhu ivo?
Tikatarisa, tinozvimaende minerals, matizi maminers haacherechedzwi. Saka mareforms ari kuitwa through the Mines and Minerals Amendment Bill ngaacherechedze kuti kune matizi maminers nekuti nekuoma kwakaita zvinhu upenyu mabasa ari kuwanika. Matizi maminers is now a viable source of livelihood. About 2 million are indirectly involved in artisanal mining. The sector has a poor size. This attributes to my policymakers, very poor men. That's the research they do. Because I'm going to tell you, I'm going to analyze those of us that do what the money is doing. They have things that say, wow. So I can look at the system of the more. The other research they do is, one of them is going to go to the hospital.
Rimwe bandiko rinowanikwa mukucherwa kwezvicherwa muvadliwayo ibandiko remadzimai kana vanhukadzi vane zvavari kuwanawo here?
Kufokasana kuti gender and extractive kuti ivo vatarisewo kuti marais avo akamira sei nemining anoafektwa sei anodzamirwa sei vachizoitawo come up nemasolutions avo anozopindawo mudeclaration kuti isuwo vakadzi ndo zvatinoona ndo zvinyito zvatinazvo.
Zvii zvamungatarisawo pamitemo inochengetedza zviwanikwa?
Isu seZimbabwe Environmental Law Association takatokama researches atakakanisa kuti zviini zviri kukanganisa kuti mining sector isaperforma sekutarisira kwatinoita. Saka zvakawanda zvatakaona kuti one, access to information haina. Macommunity nemastakeholders mama anotemeteka kuti azive kuti maraiti edu ari kuafekta sei.
Aiwa, tinotenda zvikuru vadliwayo nekuwana nguva yekutaura nesu. Manga makateerera kuna vamutuso dliwayo vana veexecutive director wesangano reZimbabwe Environmental Law Association kana kuti ZELA muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota chero kudunhu kwavanenge vari. Nzvimbo yeMarange inonzi yaberekera ingwe vanhu vachikorerwa kodzero dzavo. Musakanganwe kuteerera hurukuro yedu nava Morgan Tsvangirai mangwana vachitaura nezvesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, vateereri musakanganwe kuti kana muchida kuteerera chirongwa chedu ichi, munokwanisa kuenda paFacebook pavoashona.com. Munokwanisawo kutinzwa pa WhatsApp, munokwanisa kutitumirawo ma messages ipo pa WhatsApp. Kana muchidawo kutumira tsamba mbozha, titumirei ku studio7@voanews.com. Nasi vateereri, aiwa tabva tasvika kwamvura yachika makumbo. Tokusiyai muina mukoma Christopher Gande munhau dzeIsindebele. Tosangana zvakare mangwana. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.